Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina, Chivabvu 26, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iyo maemployers kuti vawedzere mari sezvavari kuona kuti inflation iri kukwira mazuva ese vachikwidza mitengo yezvinhu. Maemployers acho ndivo vanenge vachiti haiwa ngatirambei takabata Zimbabwe dollar yetu iyoyo iyo isingashandi.
Sangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kuri kuremedza mushandi sezvo muhoro wake usiri kukwirawo. Sangano rinomirira vanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti nyika ichatenga chibage chinosvika matani zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kubva kuMalawi neZambia.
Chatingataura pamusoro peurongwa hwekuchekwa kwematunhu angazoshandiswa semaconstituencies nemawards enyika, tingati urongwa hwanga hwagara hwave kumashure zvichitevera chibvumirano chakanga chiripo chakaitwa pakati peMGCT neZANU-PF pavakanga vari muGovernment of National Unity.
Zimbabwe Electoral Commission inozivisa kuti chirongwa chekutara matunhu pamberi pesarudzo dza2023 kana kuti delimitation exercise chichatanga musi wa1 mwedzi unouya. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vovimbisa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti hurumende yavo yagadzirira kuti vavhote vari munyika dzavagere. Indo yemimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kuri kuremedza mushandi zvakanyanya nekuti muhoro wake hausi kukwidzwa uye iye ari kupiwa muhoro mushoma uri mumari yemadhora yemunyika iyo isina chaichatenga. Izvo zvinotevera mashoko akaburitswa nezuro neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat ekuti inflation yepagore yemwedzi waChivabvu yadzokera zvakare pazvikamu zvinodarika zana kekutanga mukati memwedzi gumi, apo yakasvika pazvikamu zana nemakumi matatu nechimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 131.7%. Inflation yepamwedzi yakakwirawo nezvikamu zvishanu nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 5.5% kubva pazvikamu gumi nezvishanu zvine zviga zvishanu kubva muzana kana kuti 15.5% muna kubvumbi kuenda pazvikamu makumi maviri nechimwe kana kuti 21% muna Chivabvu. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti dambudziko riri pakuti vari muhurumende havasi kutambira chokwadi chemamiriro akaita zvinhu munyika chekuti zvinhu zvaita manyama emire nerongo munyaya dzezveupfumi.
Dambudziko riripo ndezvokuti makurukota ehurumende vanotaura kuti izvi itemporal, izvi zvinopera mazuva anoteera, nguva inoteera. Kunopera gore inflation inenge ya probably one digit. Saka havasi kuvhuma kuti zvinhu zvamira manzonzo. Nguva dzakawanda patinoti zvinhu zvaminyama zvina zvinokumira zvakanaka, tinoona mashoko anobva kwavari anoti achi aiwa temporal thing, zvinhu zvichatopera manje manje, ngatimbomirira nguva inoteera tichaona inflation yadzoka pasi zvekare.
Zvinhu zvatingaona zvichigadziriswa nekukasika here izvi vaMoyo?
Hatisi kuona kuti inyaya ichapera zvakanaka iyoyo, nenyaya yokuti vanhu havasi kuvhuma kuti zvinhu zvaomera vamwe vanhu. Maybe inyaya yokuti ivo vanenge vagere zvakasiyana nevanhu vakawanda. Saka zvatinosangana nazvo mazuva nezuva haisiri izvo zvinosangana nevamwe vanhu. Vashoma vanenge vasingazvioni zviri kusangana neruzhinji. Ende vashoma vacho ivavo ndivo vanotipa mapolicies, ndivo vari kutotonga, ndivo vanenge vachiti aiwa chimbochingai zvinhu zvichanaka mangwana.
Tingaona vashandi vachiwedzerwa mihoro here apa vamoyo kuti dambudziko rigadziriswa?
Iwo maemployers kuti vawedzere mari sezvavari kuona kuti inflation iri kukwira mazuva ese, vachikwidza mitengo yezvinhu. Maemployers acho ndivo vanenge vachiti haiwa ngatirambei takabata Zimbabwe dollar yetu iyoyo, iyo isingashandi. Patinoenda kunotenga kuzvitoro apa kumashelves uko, tinotoona kuti vanenge vakaisa mitengo vachishandisa mari yekunze kwenyika. Asi munhu anofanira kutenga zvinhu izvozvo vanenge vachimubhadhara neRTGS kana Zimdollar. Tiri kuona kuti ndivo vanhu vari kuomesera vanhu vakawanda, vakawanda nechigunhu kuti aiwa mapolicies ehurumende ndiyo ari kukonzeresa izvo. Aiwa mapolicies ehurumende, ivo maemployers vachiwana mari yakawanda vachiendesa kumabhengi kwavo.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunhare muHarare neStudio 7. Rinomirira vanogaya upfu reGrand Millers Association of Zimbabwe rinoti nyika ichatenga chibage chinosvika matani zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kubva kumalawi neZambia, sezvo nyika iine gohwo rakaderera mwaka uno nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka. Mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Musarara vakazivisa kuburikidza negwaro nezuro vachiti nyika inotarisira kutanga kuwana chibage ichi mukupera kwemwedzi unouya. Hurumende inoti iri kutarisira kuwana 1.56 million tons dzechibage mwaka uno, zvichienzaniswa nematani 2.72 million akawanikwa mwaka wapera. Zimbabwe inonzi inoda matani 2.2 million echibage pagore kuti ikwanise kuwana chekudya kuvanhu pamwe nezvipfuwo. Chigara veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba nemusi wechipiri vakazivisa nezvechirongwa chekutara matunhu kuitira sarudzo dzegore rinouya. Vachinyora muchiziviso chakaburitswa mumapepanhau, amai Chigumba vakati chirongwa ichi chichatanga musi wa 1 Chikumi unowemwedzi unouya chichipera musi wa 31 Zvita gore rino. Vakazivisawo kuti gwaro revavhoti richashandiswa mukutara matunhu richavharwa musi wa 30 mwedzi uno. Amai Chigumba vakatiwo panopetwa chirongwa ichi panozoburiswa gwaro rine matunhu anenge atarwa iro rinozoendeswa kumutungamiri wenyika. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano runoongorora mafambisiro esarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vanoti urongwa hwekuchekwa kwematunhu uhu hwakanga hwatogara hwave kumashure. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chatingataura pamusoro peurongwa hwekuchekwa kwematunhu anga azoshandiswa semaconstituencies nemawards enyika, tingati hurongwa hwanga hwagara hwave kumashure zvichitevera chibvumirano chakanga chiripo chakaitwa pakati pemdct nezanupf pavakanga vari mugovernment of national unity. Saka hurongwa uyu hwakambomiswa kwenguva yakati rebei, zvinoreva izvo kuti pamutemo kana kuti kana tinge tichitarisa uwandu hwevanhu munzvimbo dzinovhoterwa nevanhu vatingati maconstituencies nemawards, vanhu vakanga vawandisa. Saka tinoona kuti kumiswa uku kwedanho irori nekuganhwa kwematunhu kwanga kwave kumashure zvizhinji kana tichizotarisa kuti maconstituencies edu akanga ane vanhu vakawandisa, kureva kuti mamwe akanga ane vanhu vakawandisa, mamwe anogona kunga anga ane vanhu vashoma. Saka izvozvozvo zvinogona kuve dambudziko zvekare pakunge pane vanhu vanenge vachizomiririra nzvimbo dzakasiyana siyana ivo vaine vanhu vasingakwanisi kunge vaine uwandu wakada kunofanana. Saka toona chiri hurongwa uyu huri hurongwa hwatinotambira nemaoko maviri tichiti ngaufambire mberi tione kuti zvinobuda zvakaita sei kumagumo.
Tiri kunzwawo mugwaro ravo rekuzivisa nezveurongwa ihwohwo veZEC vari kuti vachavhara bhuku revavhoti kana voters roll musi wa 30 May unove mwedzi uno. Zvii zvavari kutsanangura apa?
Chinoitika ndechekuti kuti gwaro iri rirambe rakavhurwa vanhu vachiramba vachiregista ivo vachiganhura matunhu, zvinogona kuita kuti yatingati information inge iri information isiri, tingati pachirungu certainty yekuziva kuti pane vanhu vangani vangangodaro vari munzvimbo. Saka rinofanira kuti rimbovharwa zvishomanana kuti vanga varimo kusvika musi wa30 ndo vochishandiswa ivo kuganhura matunhu aya. Asi hazvirevi izvo kuti vabva vamira kuregista vavhoti, vavhoti vanotoramba vachiregistwa vachiwedzerwa. Kana vachinge vapedza vaive varegistwa pavanga vakambovhara, vochivhurirwa zvekare vochiiswa kumaconstituencies manyowani kana maconstituencies avagara vachifanira kunge vachienda. Saka izvi zvinovabatsira kuti vagone kuramba vachironga vachifambira mberi neurongwa vasingadistribwe, nokuti mangwana kwaane vamwe vanhu 5. Saka ngatichitarisai kuti pavashanu vawedzerwa kuNgulumane tochiita sei nekariba ine vatatu vashota. Saka zvinovabatsira kuti varingoziva kuti vanhu vose vari mumaconstituencies wayo mavhota suro iwayo ndo ava kumboshandisa pari zvino kusvikira urongwa uyu uchinge wapera.
Tinombonzwa vamwe vematongerwo enyika vachinyunyuta kuti zviri kupa mukana bato riri kutonga kuti ringe richizowana nzvimbo dzakawanda kana matunhu akawanda kwarinenge riine rutsigiro kuti ringe rine nhengo dzeparamende kana umiriri hwakawanda muparamende. Munoti?
Ndinofunga handine kakubvumirana nepfungwa iyoyo. Asi ndigochipa mamwe maonero kuti mubumbiro remutemo ratave naro izvezvi, kana tichibva mukuitwa kwazvaitwa kumakore apfuurayo nemaitirwo azvinofanira kuitwa mugore rine, tinoona kuti kuti mukana wekuti zvinge zvichizodaro wave mushoma nepamusana pekuti pekutanga pazvakanga zvichiitwa kwaisetwa yaingonzi delimitation commission. Asi apa chatinoona chashanduka kana kuti chatinoona chave chitsva zvichienderana nekuve nebumbiro idzva remutemo ndechekuti pave kutariswa kunzi maconstituencies ose kana kuti mawards ose anofanira kunge aine manhamba akada kunofanana.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora mafambisiro esarudzo munyika reelection resource center vaSolomon Bobos Bunu vari parunare muHarare nestudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakavimbisa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti hurumende yavo yakagadzirira kuti zvizvarwa zvese zviri kunze kwenyika zvivhote zviri munyika dzazvigere. VaMnangagwa vanonzi vakataura mashoko aya parutivi pemusangano weWorld Economic Forum wavari kupinda kuDavos kuSwitzerland. Vanonzi vakati chizvarwa chose cheZimbabwe chine makore 10 zvichikwira chichawana mukana wekuvhota musarudzo dza2023. Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvinozotenda maruva zvadya chakata. Hurumende yagara zvayo ichiti haina zvikwanisiro zvekuti vanhu vese vari kunze kwenyika vavhote vari munyika dzavagere, asi vemapato anopikisa vachiti haidi kupa vanhu mukana uyu. Studio 7 yakundikana kubata sachigaro veZANU PF mudunhu reAmerica varegis charumbira vhusango sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora kuti tidzwe upfungwa dzavo pamusoro pemashoko avaMnangagwa aya.
VaMnangagwa ndiswera kuenda mukuwasha wezuva, hanzi totenda dzanwa dzaswera nebenzi. Tinodaro nekuti vakambozvitaura zvavari kutaura izvozvi. Makore mana akapfuura vachangobvuta masimba muna 2017 vakauya vakataura zvimwe chete izvozvo kuNew York vakati vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachange vachivhota. 2018 akauya havana kana kutombotaura nezvazvo. Vemasangano anopikisa ana CCC takapenga tikataura nyaya yekuti tiri kuda kuti tibvumirwe kuvhota sekodzero yedu mubumbiro redu remutemo, asi havana kana kutombozviteerera. Saka apa tinenge tichingotarisa zvikaitika. Aiwa, tinotenda nekuti ndo zvinhu zvatiri kurwira, ndo zvinhu zvatagara tichingotaura kuti vana vose 5 miliyoni vose vari muZimbabwe vane kodzero yekuvhota.
Munoona Zimbabwe iine mari here inokwanisa kubatsira kuti zvizvarwa zvayo zvose zvigogona kupindawo musarudzo vari kwavari ikoko?
Kana iri nyaya yemari vanombohwanda nayo kana vachavapererwa, asi manyepo nekuti isu sevana veZimbabwe kubva 2016-2017 takambomhanya-mhanya tichiunganidza mari tichiti kana zvanetsa tinobatsirawo nemari yatinenge takwanisa kuti zviitike izvozvo. Vakaramba. Kukauyawo United Nations ikataura kuti tinokwanisa kubatsira panhau dzakadai, vakati atidi zvakadaro, atidi sarudzo dzedu dzinopindirwa nevamwe. Saka isu tinongoziva kuti ZANU-PF kuhwanda nemunwe haisi nyaya yemari, haisi nyaya yechii, inyaya yekuti vanoziva kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakanovhota, vanovhotera vachamisa, vanovhotera sanduko, vashomanana vanovhotera ZANU-PF, nekuti vazhinji vari muno nekuda kwekushungurudzwa neZANU-PF, uyewo nekuondongwa kwaitwa nyika muZimbabwe hakusina cheuviri, vanhu vanotiza nhamo. Saka ndiani angazoti ari kuno kumarimuka otanga kuvhotera ZANU-PF? Vanozviziva izvozvo kuti vanobva vatodyiwa sarudzo dzacho.
Vanga vari sachigaro webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica naEvans Zininga weStudio 7. Tarisa zviri munhau. Bepa nhau rekuranikwa rine musoro wenhau unoti chizvarwa cheZimbabwe chawanda simango chakabatwa mushure mekupfuura ndokuuraya vanhu vaviri mudunhu reLimpopo muSouth Africa mukupera kwesvondo. Bepa nhau reIndependent rekuBritain rine musoro wenhau unoti kushayikwa kwemvura munzvimbo yematetsi iri pedyo neHwange kwave kuwedzera kunetsana kwagara kuripo pakati pevanhu nemhuka, sezvo nzou dzave kutarisirwa kupinda mumisha yevanhu dzichitsvaga mvura. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Takuvara nemapurisa tosevenzera kunobhura separose camp apo. Pagedhe reparose camp apo mapurisa anorindira vabereki vachivatorera $5 daily. Vanotorera vanobata vabereki vanosvika almost kana kuti 500 to 1000 a day.
Tinotenda Studio 7 nebasa guru ramunotiitira iro kuti panhau dzechokwadi. Ini nhasi ndachida kumboyambirawo vanhu vemuZimbabwe. Nyanya kudivi rebato reZANU-PF, hatidi kukunyeperai vanhu vamwari. ZANU-PF hamuchadiwa, ZANU-PF hapachadiwa kana kunzwa nezvayo. President Mnangagwa mutungamiriri wavo, ndinonzwa vanhu vachiti kwai toti vamugabe hwanga huri nani, huri wese. Utungamiriri hwakafanana uhu, vamugabe hunokunzi hwaanane nenyaya yekuti vamunangagwa hwaita from bad to worse. Vamugabe hwacho hwava hwakashata, vamunangagwa hwacho hwatoshatisisa nezvikonzero zvokuti kana kukondrola nyika chaiyezvo fudi purugara dzakarira muZimbabwe vachipfuurana vanhu, Mugabe anga asina mboiti zvokuti vanhu vanongowanikwa vane fudi pese pese. Izvozvo munhu wese wese waane fudi muZimbabwe, ndizotori nemunhu akatoradzikwa muchipatara akafurwa nefudi kugweru. Ndozva kunoshayiwa kuti munhu iyeye ari kufurwa nefudi kupepi muZimbabwe, hamusina kana nesecurity iri right. Saka pamusoro imaZANU-PF rwendo runorwa 2023, I'm sorry, haizvo hazvichachinjike izvi zvangogaroziva. Chisioneko umandara hwamai kana maiti ZANU-PF ichabva kana idhungi rabuda nyanga, aye madhunga akatozomera nyanga gore rino ra 2023. Uchamaona madhunga nenyanga kuuraya ndokutonga. Saka hai ZANU-PF ngaiende.
Studio 7 makati nyange musingasaburisi nyaya dzedu tinongoramba tichizama. Ndiri kubvunza zvangu kuti koseiko sivangirizve chii chaafunga kuti baba vakacherwe ikoko. Zvibasiri, ngaamborega zvake zvinhu zvakadaro, hazvibasiri. Nyange vakachera baba vake vakaenda ikoko kwaoda kuvaendesa, zvichabasirei? Ngaasiyane nazvo zvakadaro. Nyange Joshua Nkoma asingatauri nezvake zvaakaita muhondo kana zviri izvozvo zvaita kuti asamwe, hazvina nebasa rese. Nyange akataura, nyange akarega kutaurwa. Ngaasiyane nekucherana nemunhu akazvishayira kudhara, ngaasiyane nazvo izvo. Tikukukumbira Mukomana kuti pfungwa idzi siyana nazvo, siyana nezvinhu zvekumakuva uku. Chii chiri kuita kuti wewe uti baba vako vacherwe kutaura kuitira kuti nyika inzwe kuti chii chikonzero? Ari kutaura niBeni pamwambana apo pagokwe. Tichikumbira zvakare vapurezidendi vatigadzirire mabhiriji rechemba neremamba nemota hazisi kufamba kwakaunganidzwa matombo kudhara please tikutaura tiri kukumbira vatigazirire mabridge iwayayo aite right mota dziri kutambura kumambana nepachemba tatenda
mangwanani mukoma tananoka pamuchena mukoma blessing zulu mamuka sei kwemuruko pamuchini nemuri yesekatere studio 7 ndinokumutsai nekufara zvechokwadi nyaya inotaurwa nevanezanupiefu tinoinzwa vanotiwo nyika yakahwinwa neropa ichokwadi nyika yakahwinwa neropa asi kwaive kurwaka kwaiitika kuti nyika inzi hwinwe neropa ihondo yakaitika iya ende vakaita hondo vakasiyana-siyana kune vaigara mamisha vana baba wedu vana sekuru wedu vana mai wedu vana ngana wedu vana zvimbita vana mujibha vese vakarwa hondo vanhu vairwira hondo kuti nyika ite rusununguko chakazopedza nyaya kuti nyika yaye vanhu vatema yaenda mukati meruoko rwevanhu vatema ivhoti one man one vote ndoyakazoitika iyoyo kwakazosvika nguva yekuti zvinezvi yasizifaya hondo yapera saka ngapachitwa maelections paita maelections kubva pazovhotwa munhu wese aivhotera kwaanoda zvakasununguka marizats akauya zviri free and fair elections pakaanaunzwa kuti yahwina iparty yezanup f right party yasmith yakasiya basa yaona kuti yadyiwa yakakundwa pakuhwina pakahwinwa nemavhoti 1989 naizvino furi kunohwinwa nemavhoti kurwa kurwa kwaingorwiwa kurwira kutsvaka mukuru ngativhoterere naisi vanhu vatema toti ahwina ndeupi adyiwa ndeupi ari kuti hazomufudzi big john ndinotenda
moroi 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 vahwande makadi henyu ikoko ha kunondazochinja zvino ndakumusha zvinezvi ndakatuta zvinhu zvangu zvese iko zvinezvi ndakumusha zvino ndokwandakuta kuti ndichiedza kuti nditengesere ikoko zvekunana south izvo takazvisiya kare kare saka iko zvinezvi ndauda kumbondovhota futi asi kurejesa hazisati asi ndichimbanzira izvinezvi kuti ndikoenda kundorejesa nekuti ndakabva kusouth izvozvi tine mavhiki mbiri idzi saka ndakumboda zvokumbotanga ndarejesta then ndozotanga kuchitaura navahwande asi ndava kuzivisai kuti ndakuno kuzimbabwe full time ndokwandati handichadzoki ikoo saka tinenge tichizoona naedu tichitaura pamberi apo naika maita enyu mawande muve nezuva rakanaka vekoko kwamunenge muri maita enyu zvikurusa dhange
pastudio 7 makadi vashamarari mose nevose vanoteerera studio ndiri kuda kutaurawo pamusoro pevatungamiriri vedu vezanup f kuti chokwadi chaizvo vativenga kukwira ndege kuenda kunotenga pfuti zvipatara zvina mishonga vedwei imi ndimu neaccesi yekutaura navo tibvunzirewo kuti vanhu vari kuti mungaine kunotenga pfuti here zvipatara zvisina zvinhu maticha ari kuda mari varida kurwisani chokwadi pfuti idzodzoda kurwisa ani vedwei ndizotaurawo pamusoro peyouth yedu yezimbabwe kuti ndokumbirisa musashandiswe vedwei kutengerwa zvinodhaka kuputiswa mbanje mudze ndemunorova mai nhingi ndemunorova baba nhingi ndemunorova sisina mukomani nabhuti nhingi ivo vana vavo vakabhara 4 muchishandiswa kubatiswa zvinhu zverima kubatiswa ropa kana ngozi youya haimbouyi kwavo inouya kwenyu munopera mese kuti hwa
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mapato edemocratic party nerepublican party muamerica nemusi wechipiri akaita sarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato aya musarudzo dzepakati petemu kana kuti midtemu dzichaitwa muna mbudzi wegore rino mapato aya akaita sarudzo dzavo matunhu ane chitsama anosanganisira pennsylvania georgia north carolina idaho neoregon Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vari mutungamiri webato repatriotic Zimbabweans vachaosi muchineripi mutama kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pemaitirwo esarudzo muno muAmerica.
Tichitarisira sarudzo dziri kuitwa idzi muAmerica, isarudzo dzakanakira pakuti mapato anopikisana muno maRepublicans nemaDemocrats anowanikwa achiwana mukana wekusarudza nhengo dzavanoda kuti vazoisa pamamidterm elections muna November. Saka zvinhu zvinobatsira kuti muve neinternal democracy mumapato avo, vanhu vasarudze vatungamiriri vanoda, vanowanikwa vachitungamirira kana kuti kumirira zvichemo zvavo kana kuti nhuna dzavanadzo maererano nemagariro avanoita mukurarama, vangave vanhu vechikuru, vangave vechidiki, zvichingoenderana zvakadaro. Saka vanosarudza nhengo dzavanofarira mumapato mavo imomo, yatingatiyo internal democracy.
Maprimary elections aya tinoona kuti rwendo runo anenge ari kuratidzawo kusabatana mubato reGOP kana remaRepublicans. VaPence navaTrump vanenge vatoe mativi akasiyana. Zvii zvamungataura pamusoro pemaprimary iwa?
Tinoona kuti makakatanwa akawanikwa achiitika papresidential election yakapfuura pakati pavaTrump nevaPence anenge akwanikwa achienderera mberi zvekare mukuve nekurerekera kwemacandidates achada kusarudzwa mumaprimaries ari kuitika. Saka iyi hondo yakatanga pakakundwa vaTrump vachiona kunge vaPence vanga vasingavatsigiri pakumiririra kuti ivo vaitiwo vapirirwa navaBiden.
Zvinhu zvingadzidzwawo kusarudzo zvinoitwawo kuZimbabwe dzemaprimary election.
Tichitarisa mamiriro anoita nezvematongerwo enyika muAmerica muno, tinoona kuti chinokwanisa kudzidzwa kuZimbabwe ndechekuti mavhoterwo anongoitwa pasarudzo dzemuZimbabwe pageneral election zvangoti ndo zvinongoitwa mumaprimary elections munomu, kuti internal democracy yacho inotowanikwa ichibatsirwa nemastates pachawo, kuti vanhu vanotopihwa maballots vagopihwa nhengo dzinogara mumastates imomo, tikangoti vanhu pachavo vanenge vari mamembers Republican Party kana kuti Democratic Party achiwanikwa achifambisa sarudzo idzodzo. Saka sarudzo idzodzo dzinofamba zvakanaka within mapolitical parties, asi dzichitungamirwa nestate, vanhu vemumastate imomo vanhu vari kumapato akasiyana-siyana vachitungamirira sarudzo idzodzo. Zvinhu zvinobatsira demokrasi, zvinobvisa makakatanwa within the political parties themselves, yekuti unoti hapana bias yaitwa, hapana chitsotsi chaitwa. Tikatarisa kuZimbabwe maprimaries emapolitical parties munenge muchinongedzerana kunzi vaba vamwe vari kuprinda maballots. Saka zvinobva zvabva zvaenda futi kunational, vamwe votanga kutsutsumwa kuti election yapirirwa. Saka tinoona kuti internal democracy inoitwa munomu ichitungamirirwa nemastates inobatsira zvikuru pamamidterm elections anozoitwa, zvimwe chete nemapresidential elections anozoitwa. Ndo zvinokwanisa kudzidzwa kuZimbabwe.
Ava vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari mutungamiri webato repatriotic Zimbabweans vachaosi muchineripi mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Sangano guru rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kuri kuremedza mushandi sezvo muhoro wake usiri kukwirawo. Sangano rinomirira vanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti nyika ichatenga chibage chinosvika matani zviuru mazana mana kana kuti 400,000 metric tons kubva kuMalawi neZambia. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inozivisa kuti chirongwa chekutara matunhu pamberi pesarudzo dza2023 kana kuti delimitation exercise chichatanga musi wa1 mwedzi unouya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vovimbisa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti hurumende yavo yakagadzirira kuti vavhote vari munyika dzavagere. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare manhero anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.